Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu hunyana 28 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusorosoro reConstitutional Court nhasi raramba kunzwa chikumbiro chemutungamiri webato reZimbabwe People First, amai Joyce Mujuru, chekuti hurumende isaunze mabond notes munyika vachiti zvinotyora kodzero dzavo.
Marovera vakamuita acho tinditi pama injection avakamubaya ari kuti takabayiwa ane kuraraba kana kuti ane kuita se handichanzwisisi zvakuda nyasha dzamwari kuti dzipindire ipapo.
Imwe nhengo yesangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union Zimbabwe kana kuti NAVUS iri muchipatara muguta reHarare mushure mekupambwa uye kuitwa kafira mberi nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori.
Ndiri kufara zvekuti kuti Mwari vandindwa, Mwari vandisunungura. Uyezve pane chikonzero changa chakatoitirwa nguva yacho kuti ndive ndiri mukuvharirwa, asi Mwari kana nguva yavo ichinge yakwana vanongosunungura nekupenyera vanhu vavo.
Nhasi tine hurukuro namuzvare Linda Masarira avakaburitswa mujeri reChikurubhi neZiro Manheru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nhengo yesangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union Zimbabwe kana kuti NAVUS iri muchipatara muguta reHarare mushure mekupambwa uye kuitwa kafira mberi nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo yeNavhuzi vakuda kwashe kamba kunje vakapambirwa mudhorobha reHarare vari pamusika pavo nevarume vanodarika gumi. Vakamba kunje vaudza Studio 7 kuti vakava pamba vakaridza pfuti kutyityidzira vamwe vatengesi vepamusika vaive vauya kuzobatsira kuti vasatorwa zvichisimba mushure mekunge varidza mhere yerubatsiro. Vatiwo vapamba vakazovasiya mushure mekuvashungurudza zvakanyanya nekufunga kuti vaive vafa. Vakamba kunje vakakururwa zvipfeko zvese zvavaiva kapfeka, vakatorerwa chitupa chavo nenhare mbozha nevanofungidzirwa kuti vasori. Pamusoro pekurohwa nekuiswa magetsi, vakamba kunje vakabayiwawo jekiseni ravasingazivi kuti nderei. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari nhengo yetajamuka vasilvanos mudzvova vakapambwa mazuva apfuura vakabayiwawo jekiseni iri. Amai vavakamba kunje Mary Kusanga, avo vachema zvikuru vachitaura neStudio 7, vati samai vekubereka vadzimbikana zvikuru vachiona mwana wavo akakuvadzwa pamwe nekubayiwa jekiseni ravasingazivi kuti nderei.
Saka marovera avakamuita acho kuti nditi pamainjekisheni avakamubaya ari kuti takabayiwa ane kuraraba kana kuti ane kuita se handichanzwisisi zvakuda nyasha dzamwari kuti dzipindire ipapo. Nekuti kumusiya kwavakamuita vakasiya asina kana ari negeti, asina zvese, vakamutorera zvese kubva kuzvidhupa, mafoni, chichi zvese vakamutorera. Saka apa pfungwa yavo iye ari kuti kundisiya kwavakandiita vanofunga kuti ndiri munhu ndakadafa panguva iyoyo. But nekuda kwenyasha dzamwari akakwanisawo kufefemuka paanga ari kwakutanga kufamba kwakutsvaga pekuti anodini anokumbira ari.
Vatichaona chifamba. Imwe nhengo yeNavhuzi varara usiku hwese vachitsvaga vakamba kunje avo vavazowana mumapurazi ari munzira inoenda kumazoe. Vataurira Studio 7 kuti vawana vakamba kunje vakarohwa zvakaipisisa. Sachigaro weNavhuzi Vasten Rickshaw wadzavashoropodza zvikuru hurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe iyo vari kupomera mhosva yekutora vanhu nechisimba.
Zviri kuti shungurudza nekukatyamadza ndezvekuti president vedu Robert Mugabe haasi kumbotaura nenyaya yemaabductions.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vari kushungurudzwa zvikuru nekutorwa kwevanhu nechisimba. Bumbiro remutemo wenyika rinochengetedza ruzhinji kubva mukutorwa zvechisimba nekutochwa, asi vanorwira kodzero vanoti kunyangwe bumbiro richichengetedza vanhu, upenyu hwavo huri parumananzombe nokuti mutemo mukuru wenyika uyu hausi kutevedzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvichakadaro, bato reMDCT rinoti nhengo dzaro mumaruwa akawanda emunyika dziri kushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf avanonzi vari kudzivhima vachidzorova kana kuita kafira mberi. Mutevedzeri wemutauriri weMDCT Muzvare Tavita Kumalo vanoti dzimwe nhengo dzavo dzinenge dzasungwa dziri kurohwawo nemapurisa dziri muusungwa kudaro, izvo zvavanoti munongedzo wekuti bato rezanupf rave kugadzirira sarudzo dza2008 nenzira yekutyisidzira vemapato anopikisa. Studio 7 aina kukwanisa kubata vezanupf kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita naMuzvare Kumalo.
Tiri kushungurudzwa zvokuti nemhaka yekuti tiri kuona vatedzeri vezanupf mayouth ari kutevera vatedzeri vedu vemdc kudzimba dzavo vachivarova. Vakavarova havasungwe. Dzimwe nhambo munoona vachirova vatedzeri vemdc mapurisa akamira, havavasungi. Vanoita sezvo imuvhi zvavo yavari kutarisa, hapana munhu ari kukuvara. So sebato reMDC tiri kunyunyuta chose zviri kuratidza kuti ZANU yakuda kupinda mugiya yekuelection yokuratidza kuti 2018 election kunenge kuchirohwa munhu semunhu.
Zvii zvamuri kuitawo sebato kuitira kuti zvinhu izvo zvigadziriswe?
Sebato tiri kuedza kutsvaga umbohu hwokuratidza kuti ndo zviri kuitika. Ndofunga mese munoziva kuti kune vamwe vedu vatedzeri vedu vakarohwa, mapurisa aripo, tikatora mapikicha kuti tiratidze izvozvo. Uyewo Honorable Chamisa wakamuva motion yeviolence muparliament, hongu takakoniwa kuti kurumidze kupinda, saka ichangopinda semamwe mamotions. Ndine vimbiso yokuti patodzokera muparlamende tichawana nguva yekuti tizeye nyaya yekurohwa kwevanhu. Uyewo zvatoda kuita pamotion iyoyo hatisi kuda kutaura, toda kuvaratidza footage inoratidza kurohwa kuri kuitwa vanhu nemapurisa. Zviri kuratidza kuti mapurisa ivavo havasi mapurisa chaivo chaivo. Mayouth ezanu ari kufekedza hembe dzemarayoti kuti vaite izvozvo. Saka zviri kuratidza kuti haiwa ZANU zvayaita manje yakubvisa mapurisa yakutora mayouth ndo varayoti yavo kuti varove vana vemuZimbabwe ivo vachida kuti vagare zvakanaka.
Matunhu api ari kunyanyoshungurudzwa vatsigiri venyu Muzvare Kumalo?
IZimbabwe yese nhasi makuseni ndachitaura nemumwe mutungamiriri wedu weparamende achindiudza kuti asvikirwa kubasa kwake nevanhu hazivi kuti mapurisa amayouth machinyi, vachibvunza mayouth ebato redu kuti vari kuvatsvaga, zvichiratidza kuti zvava kuita manje vari kuteera vanhu kudzimba. Saka Zimbabwe yese ndo zviri kuitika izvozvo.
Avanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDCT Muzvare Tavita Kumalo vari parunhare kuulawayo neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Dare repamusoro-soro reConstitutional Court inhasi raramba kunzwa chikumbiro chemutungamiri webato reZimbabwe People First amai Joyce Mujuru chekuti hurumende isaunze mabond notes vachiti zvinotyora kodzero dzevanhu. Dare iri ratura mutongo wekuti harisi kuzonzwa nyaya iyi nepamusana pekuti amai Joyce Mujuru vakurumidza kumedza kutsenga vachada. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi. Dare reconstitutional court ratura mutongo wekuti harisi kuzonzwa nyaya iyi nepamusana pekuti amai Joyce Mujuru vakurumidza kumedza kutsenga kuchada vachitora mutongo wedare iri mukuru mukuru wevatongi munyika vagodfrey chidyausiku vati mabond notes aya haasati aunzwa uye hapasati pave kuzivikanwa kuti hurumende ichasevenzisa nzira ipi kuunza mabond notes aya gweta ramai mujuru muzvinafundo love more madhuku vati mabond notes aya anotyora kodzero dzamai mujuru pamwe nezvimwe zvizvarwa zvezimbabwe sezvo achiti hapana mutemo uri kushandiswa nehurumende kuunza mabond notes aya asi gweta ranga richimirira vajohn mangunya vano vegavhana webhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe kana kuti rbz advocate tavani mpofu vati hurumende ichatevedzera mutemo mukuunza mabond notes aya zvichakadai vachidya usiku vati amai mujuru vane mukana wekuzokwidza nyaya iyi nechimbi chimbi kudare repamusoro rehigh court kana mabond notes aya achinge aunzwa zvisiri pamutemo vamadhuku vati havana kufara nemutongo waturwa nedare
Atina kufara nazvo asi tindo zvatinotaurwa nedare hapana chimwe chatokwanisa kuita tichatongomirira zvavataura izvo titongogadzira mapepa ekutende futi kukoti
imwe nyanzvi munyadze zvemutemo uye vari gweta zvakare vakudzaikadzere vati havaone hurumende ichizokwanisa kuumba mutemo nenguva unoita kuti mabond notes aya atange kushandiswa zviri pamutemo Thomas Chiripasi VOA Studio 7 Harare
Tichere mwenye dzematare dzimhosva gweta uye vachitungamira bato repdp vatendai biti vanoti dare repamusoro rambosendeka parutivi nyaya yavanga vakwidza kudare iri vachiti zvakaitwa nemapurisa zvekurambidza vanhu kuratidzira hazvisi pamutemo mukuseya nezvenyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vabiti
nhasi tadzokerazve zvakare kudare before judge president vachiweshe So ya parurwa zvezvakare nyaya iyoyoyo imi na advocate Fadzai Mahere tatakamirira maapplicants kana kuti mademonstrator vanosanganisa bato renera vanosanganisa bato redare vanosanganisira vasitendrik zvorwadza vanosanganisira Bishop Magaya neinonzi Divine Church the Attorney General vaPrince Machaya na Director of Civil Division Mai Chimbaru ndo vanga vakamirirawo vehurumende vachibatsirwa namai Olivia Zvedi so tapedza kukakavadzana isu chatachiagiwa ndechekuti section 27 yeposa haisi pamutemo webumbiro redu remutemo idzva section 27 yakangofanana nesection 13 yelaw and order maintenance act mutemo wakapaswa naSmith mugore ra1960 mutongi azoti iye achatonga opa judgment yake musi weMonday
pane imwewo nyaya yamanga muchikwidza yekodzero dzevasungwa muchitarisa nyaya yevanhu vakatongerwa rufu vagara mujeru mugwengo yakareba mukatudzwa kuti zvafambawo sei ipapo
yapostponwa indefinitely and nekudaro I think ichakunzwikwa before gore rapera kana kuti muchikamu chekutanga chegore rinouya so haina kuzonzwika but inyaya yatiri kuedza kuda kupusha nesimba kuti inzwike nekuti nyaya yakakosha samari
gweta uye vachitungamira bato repdp vatendai biti vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Muzvare Linda Masarira avakasunungurwa kubva kujeri rechikurube nezuro Maneru vanoti vachaenderera mberi vachiratidzira kunyange vaishungurudzwa vari mujeri. Muzvare Masarira vakasungwa vachiratidzira kusafara kwavo nemamiriro yakaita zvinhu munyika vakagara mujeri kwemazuva makumi masere. Ngatinzwe hurukuro yavaita Nhama Vlas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndiri kufara zvisingabviri. Makusena nhasi ndangomuka ndichiimba ebeneza ndichingoti nhasi izvare mufaro apa ndanga ndisiri kutombozivawo zvangu kuti kuhaikoti ndanga ndakatopiwa bheli racho so ndiri kufara zvekuti kuti mwari vandindwa mwari vandisunungura uyezve pane chikonzero chananga chakatoitirwa nguva yacho kuti ndive ndiri mukuvharirwa asi mwari kana nguva yavo ichinge yakwana vanongosunungura nekupenyera vanhu vavo
chimbotitsanangurirai kuti manga makaita sei mamanga murume tiri kunzwa kuti makambotorwa mukaiswa kujeri revarume zvakafamba sei
musi wefriday 9 September ndakange ndaenda kukoti kumbare Saka inyindiri munhu agara anorwara nema ulcers saka handibvisadzi. Ndaibikirwawo raisi rangu nevana ndakatsvaga kuti vandibikire. Nekuti mazuva anga ambopfuura kwanga kwakamboita rumwe pajeri kuti ndanchida kuisirwa poizeni muchikafu kuti ndife. Tikataura naofisa in charge tikawirirana kuti nditsvage munhu anondibikira chikafu changu. Samusowana ndaenda kukoti ndakadzoka ndatomwa mishonga. Ndika mapiritsi angu ema ulcers neBP. Vandafika chikafu changu chakaraswa chiri padhoo pasero. Ndokubvunza kuti kochichaitika. Vana ambuya vacho magadzeri koko kuvanonzi naambuya vakatotanga kundituka zvikanzi iwe unoda kudya zvaunoda pano pajeri uyani saka mungandipita ndichizikota kudya zvandinoda zvisiza health condition saka takabva tanetsana manheru ndavharirwa ndikapopota ndikataura nevamwe asi vabhozi navo vanga vaine zvavo zvangaunzirwa nehama dzavo zvangaita sei zvangazarasa handidi kunyepa chikafu chiri kudyiwa nevasungwa vamajeri muno muzimbabwe chinorwadza kunodyiwa sadza risingaoneke kuti isadza here rinotenge riri brown dzimwe dzenguva idzisina kana mavheji acho anongobhoiliswa akadaro kunenge kusina kana cooking oil choshamisa ndechoti madhona vanodonata zvinhu zvakadaro zvekuti vasungwa vabikire asi ivo vanambuya vacho vanotora vachiendesa kudzimba dzavo saka ipapo vazhinji vanga vakarasirwa chikafu ndokutaura navanhu vanenge vari musewo manandiri taira vatiri 13 imomo ndikati toramba takanyarara kusvika rini ndomazuva isai zvaiitika kune vamwe masevo asimusewo medu zvanzisirikiti ndopo takatanga kuita ruzha tichida kuonekera nekuratidzira kuti aiwa tanete nezvizvi chikafu ichiri kubva kunze imi jeri hamusi kukwanisa kutipa chikafu ndopo vakazosvedza ofisa incharge vakauya vakati chii tikavatsanangurira vakati ngatikurukure engeiti mangwana mangwana acho ofisa incharge vakauya vakutotanga kutozituka nemagadjeri avo kumashure pedzezvo vakatanga kuti aiwa iwo tamuto kubvisa panapa uri kufurira vanhu pai pajeri ndokuendeswa kwandakaitwa kuchikurudzi maximum prison mananditi kusolitary confinement.
Manga muri kugara kusolitary confinement kukwanga kuri kusession yevarume here kana kuti zvaifamba sei?
Kwana ndikugara kwacho kwainzi SB2 ndanga ndiri kugara ndiri ndega mukadzi pamusoro pavo pakunzi asi ndokwanga kuine varume.
Muzvari Linda Masarira vesangano reZimbabwe Women in Politics vari parunhare muHarare naMavelous Mhlanganyawe weStudio 7. Mangwana tine hurukuro nemutungamiri webato rinopikisa reMDCT vamogen tsvangirai nezvekupambwa kwevanhu nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Vanhu kana vachiratidzira, idemocratic right yavakuratidzira. Ine chambotanga kuti vakatidzire chii, iye mugara mugaro yaakanga azvidzidza kuti vanhu vazopota vari kudemocratic yamboita sei. Vanhu vari kupota kuZimbabwe, vanhu vari kupota kuNewe, zvii zvambeiti. Ngaazvibvunzeiye kuti I must do something as a leader. Ndiona kuti vana ava vari kupopota vanyarari.
Musakanganwa kuteerera hurukuro yedu navatsvangirai mangwana. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pane mugodhi wemarasha waputika kuChina apo pafa vanhu gumi nevasere uye zvinofungidzirwa kuti zvakonzerwa negas. Vamwe vanhu vaviri havasi kuzivikanwa kuti varipi. Kuputika uku kwakaitika nechipiri mangwanane munzvimbo yeShichuan. Nepfenyuro yeChinua yekuChina inoti vanhu ava vaichera mugodhi uyu zvisiri pamutemo. Apo sarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dzasarirwa nemavhiki matanhatu kuti dziitwe, vari kukwikwidzana musarudzo idzi vaDonald Trump naamai Hillary Clinton vari kuenderera mberi vachitsvaga rutsigiro. Vaviri ava vakaita gakava ravo rekutanga nemuvhuro iro rinonzi rakakundwa naamai Clinton. Vanoongorora zvesarudzo vanoti kukunda kwakaita amai Clinton kuchapa kuti vava nerutsigiro rwakati wandei. Vaimbo vamutungamiri weIsrael vaShimon Peres vashaya nhasi muchipatara cheTel Hoshema mushure mekuoma mutezo. VaPeres vanga vaine makore makumi mapfumbamwe nerimwe ekuberekwa. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanoti vaPeres vakashanda zvakasimba mukuita kuti America ityidzane neIsrael. Gurukota runona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa amai Opa Muchinguri Kashiri vari kushora zvikuru nyika dziri kuda kurambidza Zimbabwe kutengesa nyanga dzenzou dziri mudura maro.
The data which we have is that 2/3 of all the world population still remain within the region. So we are surprised why these collision countries.
Kuchine nzou dzakawanda mudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Tinoshamiswa nevari kuti tisatengese nyanga dzacho.
Amai Muchinguri Kashiri vataura mashoko aya kumusangano weConvention of International Trade in Endangered Species of World Fauna and Flora kana kuti CITES. Nyika dzakaita seKenya, China neAmerica dzinoti nyanga dzenzou hadzifanira kutengeswa sezvo zvichikonzera kuti vari kuvhima nzou zvisiri pamutemo varambe vachidziuraya. Kenya mwedzi wapfuura yakapisa nyanga dzenzou dzayo dzose. Mukuru wesangano reUS Fish and Wildlife Service vaDan Ash vanoti kuti nzou dzisapere dzose nyanga hadzifanira kutombotengeswa zvachose. Asi gurukota runoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti Zimbabwe ine nyanga dzenzou dzinopfuura mabhiriyoni mapfumbamwe mudura mayo uye inoda kuti dzitengeswe dzose. Muchikamu chedu chatunoita hurukuro nezvisvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi taita rombo rakanaka rekubatana navaNicholas Muroji Mada avo vari muguta reFiladelphia mudunhu rePennsylvania muAmerica. VaMada avo vave nemakore akati kuti vari muAmerica mumwe wevanhu vakaumba umiriri hwebato reMDC mudunhu reAmerica vakambovewo munyori anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato iri mudunhu reAmerica uye vakazovewo sachigaro webato muPhiladelphia. Vakadzidzira mabasa akasiyana-siyana uye kushandawo kumakambani akasiyana-siyana muAmerica vasati vasiya vachinotangawo kambani yavo yeMada Projects Incorporation iyo inobata mabasa akawanda ane chekuita nezvivakwa. VaMada vanoti nekuda kwekuoma kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi kumusha, ivo sevamwe vana veZimbabwe vakawanda vari kunze kwenyika vari kuita zvakawanda zvavanokwanisa zvinosanganisira kuratidzira, izvo vanoti zvichamanikidza hurumende yava Mugabe kugadzirisa zvinhu kana kubva pachigaro. VaMada ava vanobva kuZaka mudunhu remasvingo vanoti vane zvirongwawo zvekubatsira zvikoro zvekumusha zvavari kuita vakabatana nevamwe vana veZimbabwe vari matunhu akasiyana-siyana muAmerica. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ndiri muno muAmerica ndakambobata-bata nezvekutsvaga ruzivo nekuona futi kuti kumusha handikwanisi kudzokera nemadambudziko ariko, ndobva tatanga kutsvaga raramo kuitira mhuri dzedu. Saka ndakamboshandira makambani asi mazuvano ndakazvimirira ndega.
Makazvimirira mega zvii zvamuri kuita VaMada? Vanhu vangada kuziva kuti Muroji akazvimirira chii chaari kuita?
Ndakazvimiririra ndichiita zvemaproperties. Ndinodhila nemaproperties. Saka ndo zvandakazvimirira ndichiita ndiri muno muAmerica.
Vazhinji vanoti mabasa ekuzviitira emaoko aya kana kuti ekuzviriritira wega mabasa anonetsa zvikuru kana uri kunze kwenyika uku. Imi muri kukwanisa sei kurarama?
Ichokwadi iyoyo ndizvinonetsa. Asi nekuona tiri munyika dzevamwe mune mikana yakawanda chaizvo kuburikidza nekunge uri munhu anokwanisa kuisa pfungwa dzake pabasa roga roga, uyezve uri munhu unokwanisa kushanda nevanhu vakasiyana-siyana. Sezvo nyika yatakagara ino iri yevanhu vakasiyana-siyana, ndinoona kuti vanhu vari muno vane mabhizimisi avanoda kunge vachitsvaga vanhu vanoziva zvavanokwanisa kunge vachiita. Mikana yacho yakawandisa, saka ndiyo yakandiita kuti ndinge ndichifarira kunge ndichizvimirira ndega ndichisiya kushandira vamwe vanhu. Zvinhu zvese izvi zvaifanira kunge zvichiitirwa kumusha kwedu, asi nedambudziko racho ravapo iroro tatadza kunge tichiita zvipo zvese zvatinazvo sezvizvarwa zveZimbabwe. Asi mikana iripo pese patiri, asi mikana yakawanda taikwanisa kunge tichiwana kumusha dai kune rusununguko rwacho rwatiri kuchemera kuti dai vakuru vatirangarira vatigadzirira zvinova zvinhu zvatinochema nguva yoga tiri kuno kunze kwenyika kwatiri.
Tichitarisawo munyaya dzezvematongerwo enyika, zvii zvamuri kuitawo imi sechizvarwa cheZimbabwe?
Ini sechizvarwa cheZimbabwe ndichibatanidza nevamwe vakawanda vandakashanda navo nevandinoshanda navo tiripo pakuchema kwemakore akawanda kubvira 1999 tiri muno muAmerica tichichema kuhurumende yedu kuti tinoda kuti tigare pasi tigadzirise zvunhu zvikunetsa asi kuchema kwatinoita tinotorwa kunge vanhu vari kurwisana nehurumende izvo kwete taona kuti zvunhu hazvina kufamba zvakanaka kwenguva yakareba takazvitaura kubvira kumakore atakabva kumusha kuma90s asi nekuda kwekutadza kubata kana kunge vanhu vachiyanana mukupanana mazano zvunhu zvatadza kuti zvinhu izvozvo zvinge zvichitika asi tiripo pakuchema kuhurumende yedu yeZimbabwe kuti onai kushungurudzika kwaita vanhu saka isu tinoramba tichirakidzira tiri muno iye zvine zvita tiri paNew York paUnited Nations headquarters tichichema kuhurumende yedu yava Mugabe kuti onai kuti tiri pano tiri kuchema pamberi penyu hatidi kunge tiri vanhu vanorakidza kuti tapokana nehurumende asi tinochema pamberi pehurumende kuti onai kutambura kwatiri kuita tiri kunze kwenyika tinoda kuti tinge tichishanda tiri munyika medu tichiita mhindu dzakawanda tine zvipo zvakawanda vana veZimbabwe tiri muno saka ticharamba tichirakidzira
mune zvimwe here zvirongwa zvamuri kubatawo kumusha kubatsira kusimudzira nyika
tine zvirongwa zvakawanda zvatiri kuzama kunge tichiita zvinoburikidza nemuzvikoro matakadzidza kwatiri kuzama kuti titange kubatana tiri kutsvagana vari kuona dambudziko riri kumusha vari kutsvaga kuti tingaita mhindu dzipi dzekubatsira vana vezvikoro angava makombiuta here angava mabhuku here zvinhu izvozvo zviri muurongwa hwakawanda hwandiri kudedzwa nevanhu vakawanda vandiri kushanda navo kuburikidza chikoro chandakaendawo inini nevamwe vanotindeedzawo kune zvikoro zvavakaenda kuti tinge tichipangana mazano asi dambudziko randiri kuona rakakura vamwe vedu vatinoshanda navo variko kumusha vane dambudziko rokukwanisa kunge vachititaurira kuti mari dzacho even kana mukadzitumidzira dzinonetsa kuwana saka zvinhu zvacho kunyange zvazvo tine chido chakawanda asi madambudziko acho ari kumusha anotisunga mbira dzakondo
vanga vari vaNicholas Murozvimada chimwe chezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica vachitaura vari parunhare kuPhiladelphia mudunhu rePennsylvania neStudio 7 muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 o'clock p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nemubatanidzwa wemapato anopikisa hurumende weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Tichange tiine mutungamiri webato reZim Fest Dr. Maxwell Shumba ava vanogara muno muAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirei namba dzenyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Nzwisa yekambo wandirasa kubva kuna choneso maraire tabatashwa kumagome chirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera ragai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi dare repamusorosoro reconstitutional court nhasi raramba kunzwa chikumbiro chemutungamiri webato reZimbabwe People First amai Joyce Mujuru chekuti hurumende isaunze mabond notes imwe nhengo yesangano rinomirira vanotengesera migwagwa renavuz iri muchipatara muguta reHarare mushure mekupambwa uye kuitwa kafira mberi nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo emoyeni go studio 7 ngolesithathu mhla ka 28 ngompandula 2016 nguntunga milinkomo endabeni zethu lamhlanje
le into danisayo kakhulu ukuthi into efana nale ilokhu isayenzakala lapha elizweni lethu la Zimbabwe njalo kutshengisa nje uhulumende kaMgabe ukuthi uzimisele sibili ukuwephula inkululeko yabantwana beZimbabwe evayoleta iconstitution yalapha elizweni leZimbabwe.
Omunye wabakhokhela inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eNavus uthunjwe emzini wakhe eHarare wazofunyanwa echaywe walinyazwa kakubi emazowe.
Data which we have is that 2/3 of
amanani esilawa khumbisa ukuthi ezansi kwezikazi leAfrika silendlovu eziningi okwedlula ezamanye amazwe onke omhlaba sesihlangene. Kuyasimangalisa ukuthi kungani kula mazwe amanyeneyo efuna ukusivimba ukuthi sithengise impondo zendlovu zethu.
Umphathintambo obona ngokulondolozwa kwezemvelo usola amazwe aqhubekela phambili ephikisa isicelo seZimbabwe esokuthi ivunyelwe ukuthengisa impondo zendlovu. Kwezemidlalo abalandeli beqembu leHighlanders bathi leli qembu yilo elilakho ukuphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Omunye wabakhokhela inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa esitaladeni iNational Vendors Union of Zimbabwe iNavus uthunjwe emzini wakhe eHarare wazofunyanwa ichaywe kakubi walinyazwa emazowe njalo sikhuluma nje ulaliswe esibhedlela. Kubika uMavis Gama.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa phakathi kwedolobha leHarare eNavus uMnumzana Kudakwashe Kamba Kunje uthunjwe izolo kusihlwa ngabacatshangelwa ukuba ngabezomvikela abasebenza sitha abe-CIO watholakala emapulazini abucwadlana leMazowe ebhaxabulwe walinyazwa kakubi. Elandisa isesibhedlela lapho agijiniselwe khona uKamba Kunje uveze ukuba uthunjwe phakathi kwamabili uthi utshaywe kakubi wathathelwa konke abekade elakho okubalisa impahla wenziwa esika Silvanos Mujoba. Omunye wabaphatheka kumikhankaso yethajamuka sesijikile yokuba asuke esikhundleni uMongameli Mgabe wahlatshwa ijekiseni angazi ukuba ibilomuthi bani. Kusolwe kakhulu nguZulu osemikhankasweni ehlukeneyo ukuthunjwa kwabantu mahlayana. Omunye wabo kungumnumzana Charles Nyoni owe Occupy Africa Unity Square.
Le into danisayo kakhulu ukuthi into efana nale ilokhu isayenzakala lapha elizweni lethu la Zimbabwe njalo kutshengisa nje uhulumende kaMgabe ukuthi uzimisele sibili ukuwephula inkululeko yabantwana beZimbabwe evayoleta iconstitution yalapha elizweni leZimbabwe.
Wasola njalo lokuzithulela kukamongameli lenkokheli yakhe uNyoni ngesikhathi konke lokhu kusenzakala.
Umgabe yena ngokwakhe kasazi kwanyisi ngokukhula akwenzileyo ukuthi abe ngesikhathi lesi esakhokhela ilizwe leZimbabwe njengokuthatha akwenzayo i-oath ye-ofisi akiyo leyo.
Ube khathazekile unina kaKudakwashe Kamba Kunje unkosikazi Mary Kuzanga phezu kokuthunjwa kwendodana yakhe ngabacatshangelwa ukuthi ngabohlangothi lwabasebenza sitha abe-CIO. Uthi akazi unkosikazi Kuzanga ukuba njengoba ehlatshwe ngejekiseni ebilomuthi ongaziwayo kuyozala nkomoni phezu kwempila kahle yendodana yakhe engubaba wengane ezintathu. Abamthumbileyo laba babikwa njalo beye bayahlukumeza umkakhe kaKeith Mashaya Mombe omunye wabaphila ngokuthengisa emzini wabo eDzivarasekwa ngemva kokumswela ngoba bebevele bedinga yena. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Itale le Constitutional Court namhlanje ilahlele kanjani isicelo sikaNkosikazi Joyce Mujuru esokuthi imali yamabonus yona emele isungulwe ekupheleni kwenyanga ezayo ingavunyelwa ukusebenza elizweni. Okhokhela behloli umnumzana Godfrey Chichka usiku uthe uNkosikazi Mujuru uphangise ukwethula lolu daba ngoba le mali yakhona ingakaqali ukusebenza njalo kungaziwa lokuthi uhulumende uzasebenzisa ndlela bani ukuthi athole imali. UNkosikazi Mujuru ubemelwe ngumnumzana Lovemore Madugu okhokhela njalo ibandla le-NCA. Uchichka usiku uthe umjuru ulelungelo lokukhweza lolu daba emthethwandaba we Supreme Court. Imizamo yokukhuluma lo mujuru kumbe iziphathamandla zebandla lakhe yehlule. Kodwa uChris Gande we Studio 7 wenelise ukuxoxa loNkosikazi Dorcas Sibanda owebandla le-MDCT yena othi imali yamabonus akumelanga isetshenziswe ngoba izaleta udubo olufana lo lube khona ngo-2008.
Udaba lamabhondi nothi ngiyalubona sivili. Kuyabe kuyinto enhle kodwa udubo lukhona ukuthi azathengani. Ngoba imali nxa ikhona elizweni kumele kube yimali ekwanisa ukuphuma isiya kwamanye amazwe isiyathenga. Iletha ama-products elizweni kumele kube yimali ekwanisa ukuthi itshintshe kwamanye ama-currencies enye i-currency ukwanisa ukuthi uthenge enye i-currency ngayo leyo mali. Pho nxa kuyimali eprintiweyo nje egcwala elizweni izaphonga ugcwala igcwala amabhari igcwala izikhwama igcwale phakathi kwama-suitcase yona ingasozisisize ngalutho. Into esiyibonayo lapho into engiyibonayo mina lapha amabhondi nosona lawa azayenza lokuthi i-corruption kumbe okungahambi kuhle sasikubona kusenzakala kubo 2007-2008 ukuthi siprinte imali leminye igcwale ama-suitcase igcwale ama-wardrobe.
Kodwa ke uhulumende yena uthi isisindo sawo sizalingana ledola lelemelika. Kutsho ukuthi phela uyabuyenelisa ukuthi uthenge enye imali yangomanye amazwe.
UNkosikazi Dorcas Sibanda isiphathamandla sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Abenhlanganiso yabemba amatshe aligugu bezimele i-small scale miners sebekhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi acace kundlela aza kwabela ngayo imali abathembisa yona engena kuzigidi ezingamachumi amabili zamadola i-$20 million eyokuthuthukisa umsebenzi wabo, kubika uNompumelelo Moyo.
Ekhuluma emhlanganeni wabakunomsebenzi wezemigodi oweZimbabwe Alternative Mining indaba kobulawayo eHoliday Inn, umnumzana Philemon Mukweli, uchairman weNational Youth in Mining, ucele uhulumende ukuba ahleleke aphumele egcekeni kundlela abela abembayo imali abathembisa yona, ethi ngoba linengi igolide asebelise uhulumende loba nje besasekhona abalithengisa emkambo womkodo.
Na wesikangele ukutola i-$20 million le away from RBZ kuse i-production yama small scale miners, because the number small scale miners already is produce 41.something% of igolide leli elifiskaze elizwe ku second quarter. RBZ ikhangelele ukuthi kuna poka pela kuni the other part of the quota zinga increase production yetu.
Omele abasifazana abakumsebenzi wokwemba ewange unkosikazi Rosemary Chuma yena uthi umhlaba usugugudekile esigabeni sakhe lamagodi achiwa ngabembayo acina edala ingozi.
Umhlaba usugugudekile ngokukhidwa ama-tractors amakhulu lawo njalo sokukhanya sokulezintaba ezichayo zona zodwa nxa besenza izintaba efuna ukuthi kumayina izintaba ziyatsha umlilo wakhona uhambela phansi okwenza ukuthi kufaka engozini izifuyo zethu lathi thina abantu kufaka engozini. Njalo-ke okunye futhi okungani kuyasihlupha ukuthi nxa bemayina laphana kwenzakala amanzi kuba la manzi amaphonza amaphuzu so amanzi lanje bahlala ewange lapho khona inyamazana khona inyamazana sasingahlali lazo sezibuya sezizonatha ziza i-freshness yawo ukuqandelela kwamanzi bese zibuya zizonatha amanzi.
Abembayo lokhu bephakathi kokuhlaziya umthetho osubunjwa ophathelene lokwemba amatshe aligugu owe-mining bill. Isikhulumi senhlanganiso yeZimbabwe Miners Federation umnumzana Dosman Mangisi uchaze ukuba ibhili le ilezikhexe ezinenyi ngoba ayihloniphi abemba bezimele ngoba balinganiswa lamankampani amakhulu kukho konke okumunyethwekiyo.
Yeah, ibhili mines and minerals amendment bill ilezikhexe zifana njenge-tax i-farmer minor issue i-representation at mining affairs board also on ama-miners amankulu nebancane kayilinganisi ukuthi umayina omncane kumele abenje so kuthi aba-miners amankulu ama-standards alingana ama-miners amankulu so ama-miners amancane bayebale ma-challenges ukuthi yena bayenze ama-operations okugebha afana nale Emba Zimbra le-RDC baye behluphana izikhathi zonke even namapholisa.
Abangenele umhlangano wakobulawayo bagoqela abembayo abogatsha lukahulumende lozokwemba kunye lozulu kulabavela kwamanye amazwe abalisa iSouth Africa leZambia abakhona emhlanganweni lo. Umsebenzi wezemigodi ubikwa uyiwo obambe umnotho weZimbabwe okwamanje. Igolide liyilo elilethela ilizwe imali eningi noma nje kulodubo lokuthengiswa kwalo emkambo yomkoto. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 la ku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuya kweLebotswana lapho kuthakazelelwa khona iminyaka engamachumi amahlano lelo lizwe lithole uzibuse. Abazi ngokwenzakalayo ehofisini kaMugabe bathi ukhangelelwe ukuya kulelo lizwe kusasa. Obona ngokwethulwa kwembiko ehofisini kaMugabe umnumzana George Charamba walile ukukhuluma ngalolu daba. Kodwa ezinye intatheli zindaba ezisebenza kumaphephandaba kahulumende zithi ngempela uMugabe uzahamba kweLebotswana. Umongameli weLebotswana umnumzana Ian Khama usanda kuthaza uMugabe ukuthi asuke embusweni esithi seluphele njalo sehlulekile ukubusa kuhle. Lokho kucunule abasekeli bezanu PF. Incwadi kwezombusazwe zithi ababili laba balakho ukuphatha lolu daba eBotswana alubana uMugabe ethe wahamba. Isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebotswana umnumzana Carlton Tembo omkhankaso we-hashtag speakout utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kuzaba nzima ukuthi batshengisele duzane lalapho okuzabe kule nkokheli yamazwe atshiyeneyo ngesikhathi kunanzwa uzibuse weLebotswana.
khona okwamanje ukuthi akula lutho esilulungisileyo ngoba indaba lezi zisijongile zesingazwanga kuhle ukuthi uzabuya nini, but khona sisizwa kathesi nje. Mina think ngiwuze ekuseni ukuthi umdali wabo umongameli weZimbabwe uyabuya, so lakho kusijongile. So isikhathi sokuthi sibuthane sizama ukuthi enxange singademonstrate ambona ukuthi sisasekhona.
Ye, kodwa ungathini ngokubuya kwakhe khonapho-ke kwele Botswana?
Hayi, mina ukubuya kwakhe lapha vele ngibona ngani ukudlalisa isikhathi nje, angazi ukuthi uzodingani ngoba vele kokucala vele umdala segugile. Obviously uzathi efika khona ngapho uzafikelala njengehlala yenza. Ambona ukuthi ulandeni, mbona engumuntu ongelanhloni phezu kwalokhu akukhulumileyo ngomongameli weBotswana Ian Khamer azamkhuze ngokuthi umdala sekhulile ashiye isitulo la uphendule ngendlela embi kabi, kodwa akalalihloni ukuthi abuye futhi ngapha elizweni lakhe. Mina kuyangiyangisa, mina ngiwimi ngathi avela mbuyanga.
Ye, kodwa nibona zani-ke nxa bengahlangana khonapho bangaxoxa ngani, ukuthi ukuhambe ngagcina emtshela yini ukuthi muntu omdala ungcono usuke esikhundleni?
Yena uKhamer vele kakazambhode vele uhlale emtshela. La kuqala uKhamer ubebuyile khona ngapha ekhaya, anti oko avuya ekhaya wacina ephumile emithi ngenxa yokuthi uKhamer kayithandi indlela umongameli uMgabe abusa ngayo. Okubenza vele futhi bele kakhulu, one ukuthi umdala iminyaka yakhe esiminingi, two sibaningi ngapha abantu abeZimbabwe eBotswana. IBotswana isebenzisa imali eziningi kakhulu ngomnyaka besibisele ekhaya ngenxa yesimo sekhaya. So indaba yena le vele yiyo ezabalisa kakhulu.
Kodwa nxa sikhangele-ke ubona zani kuzalunga yini kwele Zimbabwe?
Khona ukulunga ekhaya kuzalunga, kodwa kuzathatha isikhathi because ngendlela abantu vele ingqondo zabo seziyizo kuzathatha isikhathi. Enxenye i-10 years obviously umdala ngokuguga kwakhe uzadlula ngoba kunanto ongayenza, ungatsotsa utsotswe yonke into emhlabeni kodwa ukuguga ngeke kwakutsotswa. Umdala uzadlula and after that I'm sure there will be healing. Lo muntu omutsha ozangena la ngethemba ubani uzabusa okungcono kwedlula umdala lokho akwenzileyo. And ngokukhangelela kwethu besifisa ukuthi nxa kungene umuntu not ONDC, not People First, not ZAPU, not ama-political parties, besifuna umuntu omutsha ozangena lama-ideas amatsha.
Umnumzana Carlton Tembo ngomkhankaso we-hashtag Speak Out bekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseHabroni kwele Botswana. Ibandla le-MDCT lithi ukutshaywa lokuhlukuluzwa kwabasekeli balo ngamalunga e-ZANU-PF kuqhubeka kusiba kubi endaweni esitshiyeneyo zelizwe. Leli bandla lithi okulikhathazayo kakhulu ukuthi amapolisa akathathe manyathelo lanxa abasekeli balo bengaze betshaywe ekhona. Sixhume umsekeli wesikhulumeli sebandla leli uNkosazana Tabitha Khumalo.
Okusenzakala khathesi ngokuthi iZANU isithumele abalandeli babo ontanga ukuthi balandele abalandeli bethu lapha abahlala khona emzini yabo. Bafika babatshaye kwezindaba, bayatshisa kwezindaba, bafika bathatha abafuna ukukuthatha. Kodwa udubo olukhona ngolokuthi konke lokhu kwenzakala amapholisa emile ebukele, akulanto ababayenzayo na, ngabababuphi, ngabenzi lutho, benzangana kulanto eyenzakalayo bona abantu bebondwa.
Iziphathamandla zamapolisa zona selike lazama ukukhulumisana lazo yini?
Ukukhulumisana leziphathamandla ikudlalisa isikhathi njengebandla le-MDC. Asiqalisanga namuhla ukukhulumisana leziphathamandla zamapolisa. Ngilethemba uzulu uyazi ukuthi ngo-2008 silabalandeli bethu abafika i-500 abacathayo lanamhlanje kasazi ukuthi bangaphi. Sabhala ugwalo sihambisa ebakhulini bamapolisa sibazisa amabizo abalandeli bethu abacathayo ayo lokuthi bathathwa ngobani, lama ID number abantu bakhona. Namhlanje sikhuluma kunjenje akula loyedwa esimbona esejele, sibabona besejele ngabalandeli bethu ababotshelwa ukuzivikela uma betshaywa ngabalandeli beZANU ababe bethunywe zinkokeli zeZANU.
Edale lephalamende ekhona liyake liphakamise yini lindaba?
edalele parliamente ubaba onabuthi chamisa wayefake imotioni eyodlwakela olwenzakalayo elizweni. Imotion le isasifuna ukuthi iphangise ukuthi ingene parliamente, kodwa kukhanya ngazani uspeaker wethu weparliamente wayesedonsa izinyawo yehlula ke ukuthi ingene ngokuphangisa. So ngilethemba ukuthi lapho sizavula khona iparliamente izangena njengamamotion wonke angenayo. Sizame ukuthi sike sicubungule sibatshengise lemfanekiso lapho okulimala khona abalandeli bethu betshaywa ngamapholisa kumbe betshaywa ngabantu bezana.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Kunjalo nje okhankasela umbuso okhululekileyo eZimbabwe unkosazana Linda Masarira yena okhululwe ngomthethwandaba we-High Court ngomvulo ngemva kokuvalelwa okwenyanga phose ezintathu uthi uzaqhubeka etshengisela labanye esola umbuso weZANU-PF. UMasarira uthi lanxa impilo yejele ibuhlungu njalo kungahlaleki kalandaba lokubotshwa phezu kokucodoza uMongameli Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF. Live Talk ukuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sikhangela imbono yokuthi kumele kuguqulwe indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika libikwa lithumele amanye amasotsha angaba ngamakhulu ayisithupha kwele Iraq ukuyancedisa ukuthatha idolobho leMosul. Lona elihluthunwe ngabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS abalwisana lohulumende walelo lizwe. Inkokeli yamazwe omhlaba lokhe ithumela amazwi entuduzo kwele Israel ngemva kokutshona kwayinhloko kahulumende walelo lizwe, umnumzana Shimon Peres, yena obhubhe lamhlanje esele minyaka engamatshumi ayitobamnemunye lantathu. UPeres utshaywe yistroke kumaviki amabili edluleyo. Umphathi ntambo obona ngokulondolozwa kwemvelo unkosikazi Opha Muchinguri Kashiri sesole amazwe aqhubeka ephikisa isicelo seZimbabwe emhlanganweni we-CITES kwele South Africa esokuthi ivunyelwe ukuthengisa impondo zendlovu, kubika uBenedict Nhlapho.
IZimbabwe sidlamalahle namhlanje ngalabo abangafuniyo ukuthi ithengise impondo zayo zendlovu. Umphathi ntambo ogatsha lwezemvelo eZimbabwe unkosikazi Opha Muchinguri Kashiri uthi ukhathazeka kakhulu ngokuthi baningi abaphikisana lesicelo seZimbabwe sokuthi ivunyelwe ukuthengisa impondo zendlovu zayo. La mazwe angafuni ukuthi iZimbabwe leNamibia ziphiwe imvumo yokuthengisa impondo zendlovu athi ngesikhathi kuze kwethulwe imvumo yesikhatshana ngo-1999 kwamemetheka ukubulawa kwendlovu mahlayana kusenziwa yilabo abathengisa impondo zazo ngasese. Kodwa ke unkosikazi Muchinguri Kashiri uthi iZimbabwe ayizange ibe laleso sehlakalo njengoba indlovu zayo ziqhubeka zisanda, ngakho akavumelani lalowo mbono.
The data which we have is that 2/3 of
amanani esilawa akhombisa ukuthi ezansi kwezikazi le-Afrika silendlovu eziningi okwedlula ezamanye amazwe onke omhlaba sesihlangene. Kuyasimangalisa ukuthi kungani kula mazwe amanyeneyo efuna ukusivimba ukuthi sithengise impondo zendlovu zethu.
IZimbabwe kukhanya isithole usekelo olukhulu emazweni angomakhelwana lamanye awesadak. INamibia ngelinye lamazwe afuna imvumo yokuthengisa impondo zendlovu. Umphathindaba ogatsha lwezemvelo eNamibia, uMnumzana Pohamba Shifeka, uthi umqondo wokuthi izakhamizi ziphatheke ekufuyeni indlovu bese zingasatholi lutho kungabangela ukuthi umphakathi acine esedinga indlela yokuzitholela umvuzo kulezo ndlovu.
If you take away those benefits, what will happen? That person will not have.
Mwasusa umvuzo abawuthola kulezi izinyamazana kuzowenzakalani. Umuntu kasoke abe lesifiso sokunakekela inyamazana lezi okuyinto engadala ukuthi zichabalale.
Umphathintambo ogatsha lwezemvelo kwele South Africa unkosikazi Edna Mulewa uthi kakusizi ukuthi kuthiwe impondo zendlovu zingathengiswa kodwa kungakhangelwanga izizathu ezethulwa ngamazwe afuna ukuthengisa impondo lezi.
Conservation and beneficiation. These are
umqondo wethu langokubona kwethu ukulondoloza ezemvelo lokuthola inzuzo kuzo kuyinto ongeke uzehlukanise.
Unkosikazi Mujinguri Kashiri uthi kwaba liphutha ukuthi amazwe e-Afrika ehluleke ukuvumelana ukuthi azaluphatha njani loludaba umhlangano we-CITES ungakaqali. Njengoba nje loludaba seludluliselwe kuviki ezayo lapho amalungu e-CITES ekhangelele ukuthi athathe isinqumo, iZimbabwe ithi izalwisa kuze kube leso sikhathi. Meletulu 7 eJohannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje abalandeli beHighlanders bathi leli qembu yilo elilakho ukuphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup. Ngemva kokwethulwa koluhlu lokuthi azadlala njani amaqembu kusigaba samakota final, kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders ligxikwe leqembu liyawumayini kusigaba sekota final kumncintiswano walonyaka weChibuku Super Cup. Kodwa umlandeli weqembu leBhosi owaziwa ngegama elithi TK uthi yena ubefuna bahle badityaniswe leqembu leFC Platinum okuliqembu abancintisana lalo ukuphakamisa isicoco seligi. Omunye njalo umlandeli weqembu leBhosi uElijah uthi yena uhlelo lwequarter final luhle ngoba lupha iqembu leBhosi ithuba elihle lokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Umqeqeshoke wasebenza lamaqembu abalisa ele Real Stars, ele Chicken Inn, ele Bantu Rovers kanye lele Highlanders uMandla Mpofu uthi yena indlela okuhlelwe ngayo kusigaba sekota final sokungenzeka ukuba iqembu la Highlanders lihlangane lele FC Platinum ku final yenkezo yeChibuku.
Umbono wami ubona ngani ngesikhiya abantu is going to the wire ku league and it's going to be exciting because sonke wonke umuntu nge draw yenza le izolo sesicabangela ukuthi hayi iPlatinum la Highlanders singahlangana ku final. Hlangana ku final ukuthi ukuthi sizaphila siyehlangana futhi ku game second from last engxenye ezaba i-decider futhi.
Intatheli izindaba esebenzela edolobheni lakobulawayo uJoel Twaga uthi amaqembu amancane angamangalisa abantu abaningi ngokwenza kuhle kumncintiswano weChibuku Super Cup.
Ama small teams vele cup vele da vele despite perform yabo ku league but this is a cup game at least is want to prove themselves that are vele in the competition. And the cup game are very tricky. Big teams don't always look down upon our small teams.
Omunye njalo umsekeli weqembu la Highlanders uStanford Ndlovu wamukele ukuxekwa kweqembu lakhe leliya umayini esithi lomdlalo uza kuba mnandi okwamagama.
Siyabonga Tsaha isikhathi so esesidliwe ngomangoye singakehlukani sikhangele bezihamba phambili. Omunye wabakhokhela inhlanganiso yeNavus uthunjwe emzini wakhe eHarare wabhaxabulwa kakubi watholakala emazowe. Kwaneloko lamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.